Vachitaura apo meya veguta vaBen Manyenyeni vashanyira mabasa ari kuitwa nekanzuru mumusha uyu ichishanda pamwe nevagari venzvimbo iyi. Vagari ava vati vakaona kuti kugaro chema hazvibatsire, ndosaka vakabvuma kushanda pamwe chete nekanzuro. Kanzura wenzvimbo iyi inove muward 10 vaHami Madzingira vati vakatanga kunyorera kudzisvondo munzvimbo iyi vachikumbira kuti vanhu vauye kuzoshanda nekanzuro, uye vanoti shoko ravo rakatambirwa zvakanaka. Vanoti kubvira ipapo vagari venzvimbo iyi vave kubatsira mukuchenesa nzvimbo pamwe nekubatsira pakiriniki iri munzvimbo iyi sezvo pasina vana mukoti vakakwana.
Ino kuti wai zvinobetsera chizvese izvozvo marezin akava involved inini concept ineyi ndiye ndikuda kuzama kuti chiite ndizvokuti isisu as time goes on ukan even say isisu mota isi tovhara ingavi yeita kuriri marara kamwe chete pemonth then takuchizodimanda maizvikudiwa kane maresidence kuti maresi ngadi ngaadzikiswe nekuti kana akachibhadhara $2 pemarara pemonth chete kuti kangakubhadhara $200 pemonth both involvement yemaresidence is very important.
Vamadzingira vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nguva vagari venzvimbo iyi vari kubvisa mari yavo mukubatsira zvirongwa zvebudiriro munzvimbo iyi. Vakati semuenzaniso pane vagari vakawanda vari kushanda pachena pakuvandidzwa kwekiriniki iri munzvimbo iyi. Studio 7 yaona vagari vachibatsira mabhiridha pakiriniki yemusunningdale. Vamwewo vagari vakaita savakoti Nicole vanoti vave kushanda pachena pasina mubhadharo pakugadzirisa nzvimbo yekutandarira yesunningdale sunset recreational park. Vanoti ivo nevamwe vavo vakatora danho rekushanda pachena nechinangwa chekuti musha wavo ugare wakachena.
As a resident of this community, I've been here since
isu taivepo kubvira musha uno uchivakwa. Zvatiri kuita izvi zvinoita kuti musha uno ugare wakachena, uye kuti vanhu vawane pekutandarira, vana vachiwanawo pekutambira.
Vamanyenyeni vatenda vagari nebasa rakanaka ravari kuita vachiti izvi zvinobatsira kanzuru chose sezvo iri kutambudzika nekushaya mari.
Maonero ataita tese panapa mumusha uno weSunningdale marakidza mubatanidzwa unodadisa wakansela vagari nevashandi vekanzuru. Mazvirongwa zvese zviri kubuda munomu zviri kurakidza kuti hapana bazi riri kusarira mumashure. Kanzuro ari kumhanya nendima, vasha vekanzuro ari kumhanya nendima, vagari vemuguta vemuward munomu vari kumhanya mhanya chaizvo vachipa ruzivo, vachipa simba ravo, ziya ravo kuti maprojects abudirire. Zvinodadisa.
Mamwe mabasa ari kuitwa nevagari ava vachibatsirana nekanzuru kugadzira migwagwa, kuchera zvibhorani, kudyara miti pamwe nekugadziridza kana kuvaka zvikoro. Vagari vemunzvimbo iyi vachishanda nekanzuru vari kuvaka dzimba dzekudzidzira ina pachikoro chesunningdale 2 primary vachishandisa mari inodarika zviuru makumi masere zvemadhora. Kanzura Madzingira vanoti kubatsira kanzuru mabasa kunoita kuti zvichemo zvevagari zvinzikwe kana vachinge vaine zvavanoda. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo kuSunningdale dziri kushanda zvakanaka chose nekanzuru, uye vakati ukama hwakadai hwakanaka chose mubudiriro yenzvimbo iyi. Mune monyaya, kanzuru yeHarare yatora danho rakakosha munyaya yekugadzirisa matambudziko evanotengesa mumugwagwa sezvo yaumba komiti yekanzuru ichange yave kutarisa nyaya yevanhu ava zuva nezuva. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vanoti akandika kutanga kuti kanzuro iite izvi sezvo yange ine makomiti aitarisa zvedzimba, utano, zvemabasa nezvimwe chete.
Komiti inenge ichitarisa mashandiro evanotengesa ava ndiyo ichagadzira mitemo yatinoti mabylaws pachirungu anenge achitaura kuti vanhu vanofanira kunge vachishanda sei. Komiti iyi ichange ichitarisawo nepanoshandira vanhu ava kuti pakanaka here, kuti ichiisa mitemo yekuti vagadzirirwe panhu pekushandira pakanaka.
Komiti iyi ichange ichitungamirirwa nakanzura Charity Bango, uye yange yakatarisirwa kutanga kuita musangano wayo wekutanga nhasi. Izvi zvinotevera kutadza kubvisa vanhu ava muguta sezvainge zvarongwa nekanzuru mwedzi mishomanana yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.